Mufananidzo 99, Johani 13 ndima 1 kusvika pa 17, Mateo 26 ndima 17 kusvika pa 25, Marko 14 ndima 12 kusvika pa 21, Luka 22 ndima 7 kusvika pa 30. Vari munzira kubva kuBhetani vachienda kuJerusarema, Jesu akatuma vamwe vadzidzi vake vaviri mberi kuJerusarema achiti, endai muguta, murume akatakura chirongo chemvura achauya kuzosongana nemi, mumutevere. Mugoti kumuridzi weimba yaanopinda, mudzidzisi ari kukumbira kuti, ndeipiko imba yavaeni, umo mandingadyira pasika navadzidzi vangu? Achakuratidzai imba huru yapamusoro yakarongedzwa zvose, mugadzirire imomo. Vadzidzi vakasimuka vakasvikowana zvose sokutaurwa kwazvakanga zvaitwa naJesu kwavari. Saka vakagadzirira kupemberera mutambo wainzi Pasika. Uchiri kuyeuka here kuti mutambo wePasika waiva chii? Panguva yomutambo uyu, vanhu vechiJudha vaiyeuka kuti Mwari akanga aitira vaJudha chii makore mazhinji zhinji akanga apfuura. Vaiyeuka kuti Mwari akanga vadzikinura kubva kunyika yavatorwa, kwavakanga vatambudzwa zvakanyanya uye vakamanikidzwa kushanda pasi pavatariri vakanga vakaipa. VaJudha vakayeuka kuti Mwari akanga adzivirira madzateguru avo zvakadii mukurwisa vavengi vavo uye akavapa nyika yeIsraeri kuti vagaremo. Panguva yokudya chirayiro chePasika, vadzidzi vakatanga kuitirana nharo vachiti ndiani ainyanya kukosha pakati pavo. Jesu akasimuka patafura paakanga ari, akatora mvura netauro. Ipapo akashambidza tsoka dzomumwe nomumwe wavadzidzi vake. Akati kwavari, munonzwisisa here zvandinokuitirai? Imi munonditi mudzidzisi naIshe, uye izvozvo zvakanaka. Zvino kana ini, Ishe nomudzidzisi wenyu, ndashambidza tsoka dzenyu, imi munofaniravo kushambidzana tsoka dzenyu. Jesu akanga achivadzidzisa kuti vanonyanya kukosha muumambo hwaMwari ndivanani. Ndivo vaya vakazvipira kushandira vamwe.